isusu sevanhu vari mudiaspora taona matongerwo anoitwa nyika zvine oda, ende tine responsibility yekuti tiite sei tinobatsira nyika yedu kuti isimukire. Makatarisa kuZimbabwe iko zvino vari kushandisa mabond note, nyika yadzikira, nyika yashupika. Saka isusu vari mudiaspora we have a responsibility yekuti tinopinda mumacommunity edu tichibatsira vagari vemuZimbabwe kuti nyika yedu isimukire.
Manga magara zvakadi muri kunze kwenyika?
UK ndagara kwemakore 14 years.
Saka muri kudzokera kumusha muchida kunopinda mubhindauko ripi?
Ndiri member yeMDC, saka ndoda kunomira ndiri kumarondera central.
Tinoona kuti bato reMDC rine nhengo dzirikowo kumarondera central ikoko. Munozoona muine mukana here imi muri munhu ari kubva kunze kwenyika?
Kunze kwenyika kuno vamwe takauya kuchikoro, vamwe takauya kubasa. Asi kumba kwedu, kumusha kwedu kuZimbabwe, ini sechizvarwa chemuZimbabwe ndakakurira mumarondera, vanhu vemo vanotondiziva. Ndakaenda kuchikoro kumarondera, and then I have been doing zvinhu zvakawanda imo mumarondera macho. Ndiri munhu anodzokera kumba kakawanda pagore kumarondera, saka vese vanondiziva. Vanoziva pandinogara, panemba yangu marondera, nezvese sandinenge ndichiita mumarondera imomo. Saka ini ndakatokumbirwawo nevamwe varimo, especially vechidiki, vakati aiwa vamateo, imi muri munhu anotibatsira zvikuru, uyezve muri munhu anozikanwa, anoremekedzwa munharaunda yemarondera. Saka matima uya kuzotimirira vamuri muparamende. Saka ini ndakaona zvakakodzera kuti ndiite sei ndidzokere kumusha kuti ndinomirira vanhu panogara marondera kuti tiri kuparamende.
Munoona here imi zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muchikwanisa kuzonosimudza nyika kubva mumadhaka mairi?
Kana pasina shanduko yaitika, aiwa kutambura kucharamba kuchenderera mberi. Chapo ndechekuti vanhu vaona kusiyana kwepakambouya inclusive government paye pakabatana nhengo dzeMDC neZANU-PF nedzimamwe mapato, kuti pakabveita kakuchinja kanga kaitika kunyika, zvinhu zvanga zvakuita zvichiti nakei. Asi pakazongobva MDC paikabirwa maelection muna 2013, zvinhu zvakaondomoka futi. Zvatosvitsa pari zvino pekuti zvinhu hazvichaita.
Saka vamateo vanofungidzira kudzokera rini kumusha?
Indofungidzira kudzokera kupera kwegore rino. Obviously inini ndiri munhu anoshanda munomu, saka zvinenge zvakureva kuti kuwind up everything I'm doing munomu muUK, ndichizotarisira manje kuti ndonotanga upenyu hutsva ndamuZimbabwe imomo.
Mune tarisiro yekudzokera kumusha rini kuti munokwanisawo kunyoresa kuzenge muchipinda musarudzo dzegore rinowe?
Kana vachinge vatanga